isusu umhlangano unema-solid structures. Unema-structures, awuna-confusion, awuna-chaos. Munungunu zilapha amira nezvaanofanirwa kuita. Zvinoita kuti vanhu vade musangano. Ndosaka makaona tichiwana vazhinji vari kudzoka musangano vachipinda nekuma-affiliates. Nevamwe vari kudzoka kumusangano vachipinda sema-retainees ari kubva kuMDC, ari kubva kuCCC vachiuya. And also iyo nyaya yokuti kana mukasada kuvhotera ZANU-PF munovhotera ani? Hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda. Mapato ariko anopikisa, ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirizhonga dziri kuita mukati madzo.
Asika vanopikisa vari kuti Dr. Bima bato renyu ndo riri kukonzera nyonga-nyonga yatakuona yazoita kuti paitwe idzo sarudzo dzezimbabwe elections idzi.
Vanozoti nyonga-nyonga, isu hatiti mastructures, havo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga-nyonga yaaita. Hatina kutorerana masimba, hatina marecalls ataita.
Ndezvipi zvinobatika zviri kuitwa nebato renyu muhurumende?
Nyaya dzemadhamu, nyaya dzezvinhu zvinoonekwa zvanga zvisipo makore apfuura zvaakuonekwa kuti tichinetsekana kwazvo mugwagwa unobva kubhaidhichi kuenda kuchirundu. Iko zvino makeke. And if you go to Bidebridge uchiona the border post rapo rinodadisa. Now these are just a few examples that we've taught. And this is why people vanovhota because they see these things.